Jeremia chitsauko chechitatu. Kana murume akaramba mukadzi wake iye akamusiya hake akandowanikwa nomumwe murume, murume uyu angadzokerazve kwaari here? Ko, nyika haingasvibiswi here? Asi iwe wakararama sechifeve navadiwa vazhinji, zvino ungadzokera kwandiri here?” ndizvo zvinotaura Jehovha. “Tarira kunzvimbo dzakakwirira dzisina muti uone, iripo here nzvimbo yausina kumboitira ufeve? Mujinga menzira wakagaramo wakamirira zvikomba, wakagara kunge vanhu vouragu vari murenje. Wakasvibisa nyika noufeve hwako uye nezvakaipa zvako. Naizvozvo wakanyimwa mvura inopfunha, uye nemvura yomuchirimo haina kunaya. Ko, handiti uchangobva pakundidana here uchiti, ‘Baba vangu, shamwari yangu,’ kubva pauduku hwangu? Muchagara makatsamwa here? Kutsamwa kwenyu kucharamba kuripo nokusingaperi here? Aya ndiwo matauriro ako, asi unoita zvakaipa zvose zvaunogona kuita.” Panguva yokutonga kwamambo Josia, Jehovha akati kwandiri, “Waona here zvaitwa naIsraeri wokusatendeka? Ari kuenda pamusoro pezvikomo zvose zvakakwirira nepasi pemiti yose yakapfumvutira achindoita ufevepo. Ndakafunga kuti mushure mokuita kwake izvi zvose achadzokera kwandiri, asi iye haana, uye mununʼuna wake Judha wokusatendeka akazviona. Ndakapa Israeri wokusatendeka tsamba yokurambana ndikamudzinga nokuda kwoufeve hwake. Kunyange zvakadaro, ndakaona kuti Judha mununʼuna wake wokusatendeka haatyi naiyewo, akabuda akandoita ufeve, nokuti ufeve hwaIsraeri hauna zvawakareva kwaari. Akasvibisa nyika nokufeva namabwe namatanda. Kunyange izvi zvakadaro, mununʼuna wake Judha wokusatendeka haana kudzokera kwandiri nomwoyo wake wose, asi kunyengera chete,” ndizvo zvinotaura Jehovha. Jehovha akati kwandiri, “Israeri wokusatendeka akarurama kukunda Judha wokusatendeka. Enda undoparidza shoko iri kurutivi rwokumusoro uchiti, ‘Dzokai imi Israeri vokusatenda,’ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Handichazorambi ndakafinyamisa chiso changu kwamuri, nokuti ndizere nengoni,’ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Handingarambi ndakatsamwa nokusingaperi. Imi zivai mhosva yenyu chete, kuti makamukira Jehovha Mwari wenyu mukafadza vamwari vavatorwa. Asi pasi pomuti mumwe nomumwe wakapfumvutira, uye hamuna kunditeerera,’ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Dzokai imi vanhu vokusatenda,’ ndizvo zvinotaura Jehovha, ‘nokuti ndini murume wenyu. Ndichakusarudzai, ndichatora mumwe chete kubva kune rimwe guta uye vaviri kubva kuno rumwe rudzi ndigokuuyisai kuZioni. Ipapo ndichakupai vafudzi vanofadza mwoyo wangu, ivo vachakutungamirirai noruzivo nokunzwisisa mumazuva iwayo pamunenge mawanda zvikuru munyika,’ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Vanhu havangazoti, areka yesungano yaJehovha,’ hazvingazopindi mundangariro dzavo kana kurangarirwa. Havazoishuvi, havangagadziriri imwezve. Panguva iyoyo vachatumidza Jerusarema kuti Chigaro choUshe chaJehovha, uye ndudzi dzose dzichaungana muJerusarema kuzokudza zita raJehovha. Havachazoteverizve kusindimara kwemwoyo yavo yakaipa. Mumazuva iwayo imba yaJudha ichabatana neimba yaIsraeri, uye vose pamwe chete vachauya vachibva kunyika yokumusoro vachienda kunyika yandakapa madzibaba enyu kuti ive nhaka. Ini pachangu ndakati, ‘Ndichafara sei pakukubatai savanakomana vangu, ndichikupai nyika inoyevedza, iyo nhaka yakaisvonaka yorudzi rupi zvaro?’ Ndakafunga kuti muchanditi baba mukasazotsauka pakunditevera. Asi sezvinoita mukadzi asina kutendeka kumurume wake, saizvozvo makanga musina kutendeka kwandiri, imi imba yaIsraeri,’ ndizvo zvinotaura Jehovha. ‘Kuchema kunonzwika panzvimbo dzakakwirira dzisina miti, iko kuchema nokuteterera kwavanhu veIsraeri, nokuti vakaminamisa nzira dzavo uye vakakanganwa Jehovha Mwari wavo. Dzokai imi vanhu vokusatenda, ndichakurapai pakudzokera kwenyu shure. Hongu, tichauya kwamuri, nokuti imi muri Jehovha Mwari wedu. Zvirokwazvo mheremhere youfeve iri pazvikomo napamakomo unyengeri. Zvirokwazvo muna Jehovha Mwari wedu ndimo mune ruponeso rwaIsraeri. Kubva pauduku hwedu nyadzi dzakadya zvibereko zvamabasa amadzibaba edu, makwai avo nemombe dzavo, vanakomana navanasikana vavo. Ngativatei pasi munyadzi dzedu, uye kunyara kwedu ngakutifukidze. Takatadzira Jehovha Mwari wedu isu tose namadzibaba edu kubva pauduku hwedu kusvikira nhasi. Hatina kuteerera Jehovha Mwari wedu.”